Tangatiri ba Chatham House because Chinamasa Finance Minister anga ripapo sanga anga daizwa kuya ku presidenta saka tasvika ipapo tichipawa nema flyers tichataura kuti vasanyeperwe naChinamasa tichataura kuti vasape mbavha idzo mari tikati imbavha tichibvunza kuti mari dzedu dziri kupi tichivataura kuti vamugabe ngava resign vauraya nyika tikatotaurira vanhu vanga vachipinda muconference tikati as we speak kuzimbabwe kune hondo so people are rioting saka tatiri paChatham House mulondon here in the United Kingdom tatanga na half past 11 tikatoa ipapo kuma almost half past 1 pazodaidza vachinamasa akwanise kupinda mumotikari mai
tiri kunzwawo kuti kune kumwe kuratidzira zvakare mangwana ichokwadi here
mangwana tinenge tichiita izvozvo tinenge tichiprotesta vanhu vanenge vachiratidza kunyunyuta kwavo saka tinosangana kusend near the St Paul's it's here in London again saka toprotesta kubva munhu half past 7 kusend the whole day because the conference is also for the whole day.